kuoneka pajekerere kuti zano PF kuburikidza nemutungamiriri wayo naEmmerson Mnangagwa vakoniwa mhuri yeZimbabwe vatadza kuti pave nekutungamirira kwakanaka. Patofanira kutotangira kutaura ndepekuti vaMnangagwa number one havasitori mutungamiriri wenyika asi mutungamiriri wavanhu vashoma shoma vanova vakamugadza. Isitinoziva kuti utungamiriri hunoiswa navanhu vanenge vasarudza kwete kugadza munhu. Mukaona vanhu votaura mashoko ivayo idzidziso yatotipawo chenjedzo kuti tizive kuti vatogadzira zvekare kunodirira sarudzo dzichatevera makore anotevera. Nokuti munhu unoziva kuti munhu anosarudzwa nevanhu haangava nechokwadi chekuti mutungamiriri achange avani kana sarudzo dzacho dzisati dzaitwa. Saka zvinotadza badi kuti ZANU PF yatoenderera mberi kare neurongwa hwekuti vanodirira sarudzo dzemhuri yeZimbabwe.
Toendawo kune imwe nyaya. Munotambirawo sei kuchenurwa nedare kwaitwa imwe nhengo yebato renyure vechidiki vaosalosizio?
Chiitiko chakagara chakatononoka nechekare. Haana mhosva yakanga apara. Mukomana arimo mukati menyika yeZimbabwe ari kungotaura mashoko ari kubata munhu wese pane ino nyika kuti nyika ino yaminama zvinhu zvaamanyamamire nerongo nokudaro nyika ino inoda shanduko. Saka hongu tinotenda kuti vazosvika panguva yekunzwisisa kuti ari kutambudza munhu asina mhosva, asi hataifanira kunge takambosvika pachikamu chekunge achishungurudzwa achitambudzwa kwemwedzi yose yanga achienda kumatare edzimhosva achinopomerwa mhosva yasina kupara uye mhosva yasingazombopari. Ndinomuzivano ndinoshanda naye vaosalosizi havasi munhu wemhirizhonga.